tenga ifu nekuti harichagadzirwe zvekare.
Fresh out from Nigeria.com.
Manya fast and furious, kana kuti fast and furious, kumango matisu machinias, dava ona vachiri curious, munga venga shenyu, asi muno shisiva taka katira masita, munga shora shenyu, toka di muno shisiva taka katira masita, munga venga shenyu.
Remix.com.